This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 30, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tunatenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Kusawirirana kwehutungamiri hwesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kunotsemura sangano iri nepakati. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga rinoti kusainwa kwemutemo wemabasa nevashandi nemutungamiri wenyika hakuna zvikuru zvakunobatsira vashandi vari kudzingwa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS ratsemuka nepakati zvichitevera kusawirirana kwehutungamiri. Mashoko atatambira anoti vatungamiri vanoti director wesangano vanga vari director wesangano iri vaSamuel Wadzai nechimwe chikwata vakatadza kuwirirana nasachigaro wesangano iri vaStanley Zvorwadza pakuti votora gwara ripi rekutevera muhondo yavo yekumirira vanotengesa ava. Kusawirirana uku kwaita kuti vavadzai nevamwe vavo vaumbe rimwe sangano idzva rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Tabata vavadzai kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Hatidi kunyanya kukutwanzi kunetsana zvako nokuti kataura sokuri kunetsana zvoita senge inyaya dzevanhu vari muorganization vanetsana. But haisiyo nyaya. Nyaya iripo ndeyekuti paita kusawirirana panyaya yeyatingati muchirungu strategy going forward kuti todila sei nenyaya dzokuti tibadzirise matambudziko ari kutarisana nemavhenda. Ndinovimba kuti Zimbabwe yese inoziva maefforts akaiswa neNAVUS, maefforts andakaisa ini as an individual ndichishanda ndiri kuNAVUS. Emu yedu yanga iri yekuti mavhenda akwanise kutengesa asingamaniswe nemapurisa ekanzu, kutengesa asingabirwe mari zvataiona zvaiitika. And mastrategies anga aripo anokwana kuita kana sei tingati kana matatu. Ese mastrategies angachishandiswa kugasa nyaya yemavhenda. Asi ini as a person and mamwe mateam members angu muNAVUS tinobelieva kuti hapana strategy inokunda engagement.
Saka dambudziko irori muri kurigadzirisa sei kusawirirana kurimo ikoko?
Kusawirirana kurimo ndingati kwatibatsira kukudza yatingati hwaro kana kuti gurupu riri kudzira nenyaya dzemavhenda.
Saka neimwe nzira muri kuti here NAVUSI yakutsemuka nepakati?
Tikati iri kutsemuka nepakati tinenge taita sekuti chairman mbichana. Tangokreata wemwe platform inobelieva kuti aiwa ngati ingenje kana zvazoramba ndobata kuti takuita conference. Zvino tikangobata kuti conference chete. Hapana kana maefforts ekuti aiwa ngati ingenje nemacounselors, ngati ingenje maMP, maMP tinavo kunzvimbo kwetu kwatinoshandira. Tongoti hazviiti hazviiti, ndinoona riri dambudziko iroro.
Saka imi platform yamaa kushandisa iyi inonzii?
Platform yatiri kushandisa isi inonzii Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, ZSET muchidumbu. Zvinongoreva kuti tinotarisira kuti munhu afanhi kuramba ari vhenda ba. Ngaabve pauvhenda ondoita inonzi pachirungu entrepreneur. Otobatsira kutotsvagira mabasa ari kutadziwana navamugabe nevamwe vava kuwanisa vanhu veZimbabwe.
avanga vari vasamelwa dzai vari parunare muHarare neStudio 7. Takundikana kubata vazvorwadza kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Rezibau rinoti kusainwa kwemutemo wezvemabasa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe hakuna zvakunobatsira vashandi vari kudzingwa mabasa. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakasaina nechipiri chesvondo rapera bhiri rezvemabasa kuti uve mutemo, asi vashandi vanoti mutemo uyu hauna zvikuru zvaunoita kuvabatsira kuti vasarasikirwa nemabasa kana kuti vawaniswe chouviri kana vachinge vasiya mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Bankers and Allied Workers Union kana kuti Zibau vafarai Katsande vanoti nhengo dzavo dzinodarika zana dzakatorasikirwa nemabasa kare, uye makumi mashanu nemumwe vari pakati pevashandi makumi manomwe nevashanu vakamiswa basa nebhanga rebhangi ABC svondo rapera.
Ichokwadi tiri kugunun'una zvikuru zvikuru sei nebhanga rebhangi ABC rakabva kumisa vashandi musvondo rapfuura, vashandi vanokwana makumi mashanu nomumwe chete kutaura 51. Asi pakati pemamwe mabhengi zve ndingada kubva ndajeketa kuti kune bhengi reAgribank rakamisa mushandi umwe chete, reNetbank rakamisawo makumi maviri nevana kutaura 24, Stanbic yakamisa vaviri, Stewardbank ikamisa makumi maviri nepfumbamwe kutaura 29. Isu tichitarisa bhangi rebhangi ABC tinoriona sebhangi guru kwazvo nekuti rakatekeshera munyika yeZimbabwe, Botswana, Mozambique nedzimwe nyika. So tinoriona sebhangi guru kwazvo risingafani kuita makunakuna erudhuru rekungomuka rakamisa vashandi vasina mihoro kwayo kana kupiwa zvavangapiwa zvekuenda nazvo kuti vandowamba umwe upenyu patsva.
Asika vakatsande, tinonzwa kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakasaina labor bill kuti uve mutemo. Munoona here mutemo uyu uchikubatsira ise vashandi?
Sevashandi mutemo uyu hauna kutifadza. Ndokusaka savashandi takanga tichiedza kwazvo kutaura navamiririri vekuparamende kuti vasvitse zvataitarisira kuti zvichatariswa zvichiiswa mubumbiro iri, zvatisanganisira kuti kana mushandi ava kumiswa basa neyatingati retrenchment anofanira kupiwa zvimwe zvezvinhu zvakaita serelocation kuti akwanise kuenda kwaanofanira kuzondogara, opiwawo dzimwe mari dziri pamusoro semasondo mairi akaiswa mutemo sekuti ndo mari yepasi inopiwa munhu, masondo mairi pagore raakashanda. Tinoona chiri chituko kumushandi chikuru nekuti mushandi ashanda makore 20 kana makumi matatu anopiwa kamari kasingamubatsiri muupenyu. Tobva taona kuti mushandi adzikiswa kwazvo.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe vafarai Katsande vari parunare muHarare neStudio 7. Nekuona dambudziko rawanda rekuwanda kwetsaona dzemumigwagwa dziri kukonzerwa nezvipfuyo zvakaita semombe nemadhongi mudunhu ravo, vagari vekwachivi mudunhu ramasvingo vakaruka zano rekusungirira zvikwangwani zvinopenya kana kuti mareflector pazvipfuyo zvavo. Sachigaro vechivi Rural District Council uye vari kanzura weWard 31 vakila zivu vanoti vanoona danho iri richibatsira zvikuru sezvo vatyairi vedzimotokari vanenge vachikwanisa kuzenge vachiona mombe kana madhongi zvinenge zvakarara mumigwagwa apo vanenge vachifamba usiku. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Machii mune road dzinopfuura mahighway yakafanana nebidebridge Masvingo. Mune highway inoti Masvingo Bulawayo, Masvingo Gweru, Masvingo Chiredzi dzinopfuura nemachii. Saka mota zhinji vanhu vakawanda vari kurasikwa neupenyu manheru nekuti madhongi senguva rinoi inguva yekuti zvikuwa zvakungofamba zvega mumashanda. Saka zvinotsikwa vanhu vorasikwa neupenyu hwavo isitorasikwa nezvikuwo. Saka takaona kuti sezvo pasati pane chirongwa chehurumende chekuti chiite fence mumarodhi, tingaita sei kuti tiraramise vanhu vanopfuura nemachivi pamwe chete nemombe nezvipfuwo zvedu? Tikafunga kuti mombe dzedu ngatisidzisei mareflectors kuti vanotsvaira mota manheru vaone kuti apa pane mhuka kana kuti apa pane zvinhu zviripo. Tinopfeva zvipfuwo zvedu tichisevhawo life yamamotari.
Saka zvinenge zvichisungirirwa pai mareflector iwayo?
Anoitwa muhuro semabhera zvokuti akagadzikwa kuSouth Africa. Takaenda kuSouth Africa kwatakanogadzirisa kukambani inogadzira, zvokuti ng'ombe haidzinyiwi, dzonge haridzinyiwi. Rinokwanisa kugara kusvika dhongi yangofawo, kusvika ng'ombe yangozofawo, richingori muhuro sezvatinongoitawo manikiresi edu avanhu.
Urongwa huu mati mahusvitso here kubazi rehurumende rinonanganawo nenyaya dzezvipfuwo? Inzira inogona kunge ichitorwawo zvakare nehurumende kuti riiswe munyika yose?
Tati vachariziwawo nezvazvo patinenge tichilonja, sezvo tambotaura kuti chembero yokwachivi yakabika magweza mwamuto, uye vanhu vokwachivi ndo vakatanga kukusha shuga vachifunga kuti inomera. Vahwa kunaka kwayo ikarega zvayo kumera vasingazivi kuti inobva munzinde. Saka isu vanhu vokwachivi tiri vanhu vokungoisa, tinongoisa zvose zvose, vamwe vozotevera.
Avanga vari tsachigaro vechivi, Rural District Council vaKhila Zivhu, vari parunare kwachivi kwakare kumasvingo neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Tatenda Muranganwa, vanoshandaiwo nesangano reZimbabwe Youth Housing Cooperative Association vari munyori mukuru ikoko. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Tatenda.
Aiwa, tinozvitenda zvikuru makadii vateereri.
Aiwa, tinovimba kuti vateereri vedu vari nani. Mukoma Tatenda, mungatiudza kuti sangano reZimbabwe Youth Housing Cooperative Association iri rakaumbwa riini uye riine chinangwa chei chaizvo?
Chirongwa cheZimbabwe Youth Housing chakatangwa icho muna January 2014. Urongwa hwanga huripo huri hwekuti titi kuti vechidiki vawanewo nzvimbo dzekugara muZimbabwe yedu yanhasi iyi. Saka zvamunoona, takasangana vechidiki vanobva kumabasa akasiyana-siyana kuti tiwane mukana wekuti tikaungana tichishandisa zviruzivo rwedu zvakasiyana-siyana tingabude nechinhu chakanaka sei chekuti vanhu vawane pekugara.
Makatanga muri vangani?
Chirongwa ichi takachitanga tiri vatatu. Myself Murangana Watatenda, chairperson wedu anonzi Rainus Mauta, mumwe anonzi Katevera Kibati. Tadaro takazotorawo vamwewo maboard members ava tinoti kana kuti macommittee member vanokombweza, atinoti maportfolio akasiyana-siyana, newelegal uye wemitemo watinoti fungai chimwa murombe, neoso wemarketing wekutengesa singi yatapera. Tine uyezve anoongorora nemaakaunti edu mabooks ari kukpng anonzi Minete Sambo. Uyezve tine mumwe anoongororawo zvakaitawo zverisk anoongorora tine anonzi Proctawo. Saka takabatana takadaro. Uyezve tine injiniyawo anozita achitarisawo maprojects edu.
Munenge muchitenga sei nzvimbo dzekuvakira?
Right, zvatinoita manje ndezvekudaiwo. Isu tinotsvaga iye yamunoti private land from vanhu vakawanda vanenge vane lendi yavo vari willing kuitengesa. Tinotsvaga lendi inenge yakati kurei inoita kuti kana tichinge tazenge taibata neichinja sechiita yatinoti macluster housing. Ndikutireya kuti vechidiki vawane modern housing oro dzimba dziri maringe nezvamazuva ano, dzekuti vanhu vanga vakagara vari munzvimbo zvayo isina kunyanya kukura asi inenge iri modern iri midin atinoti malow residential area.
Pane kumwe kwamakatombovaka here kana kuti muri kutotanga?
Tinotone atingati maprojects aritori kufamba munguva ino yatototaura uno. Tine maprojects maviri emaHarare atakaita kuHatfield, kune yatinoti Hatfield Phase 1. Then also we have got Hatfield Phase 2. Maprojects aya anosiyana-siyana, anenge ane yatinoti aya maopen plan. Mamwe acho anenge ari ma3 bedroom, ane madouble lockup, mamwe ari ma2 bedroom. Ane masingu lockup. Also tine project kumarondera neimwe project kugweru. Saka zvinhu zvirikutofamba. Maprojects ese andataura anotori nevanhu, akatori kuzadzwa ese nevanhu.
Ko mari yacho yekuvaka munozoiwana kupi? Mine kutika panodiwa mari yakati wande apa.
Ichokwadi mubvunzo wemabvunzo iwowo. Mari yedu kuvaka zvatiri kuita tine mabhengi maviri atina kashamwaridzana navo tikatagadzira ukama hwekushanda navo.
Ndeapi mabhengi ari kukubatsira aya?
Mabhengi atiri kushanda navo tiri kushanda nemabhengi maviri, tine CBZ tine KEB.
Saka vechidiki vanozoona sei chouviri apa?
Right, vechidiki zvavanozobhenefita, vanobhenefita nekuti iye vachange vaakubhadhara dzimba dzavo nemari dzakashomeka, uyezve nenguva inenge yakareba. Dzimwenguva tiri kutaura about 5 years, dzimwe tiri kutaura about 10 years. Saka zviya zvazvinenge zvava kuita ndezvekuti paya paanga achinge achibhadhara mari yekurenta, apa mari iya yekurenta inenge yamari iri kubviswa kumugidzi neimba yaanenge akugara.
Mubvunzo wekupedzisira mukoma Tatenda, vanenge vachida kukuonai vanoenda kupi chaizvo?
Right, vanenge vachida kutiona tine maofices edu anowanikwa pakona paRobert Mugabe Nasif building yacho inonzi Exploration House. Vanowanikwa pa145 panhamba dzerunhare. Vanokwanisa kubata nhamba dzerunhare dziya dzinoti 04253533. Vaya vanokwanisa kusendawo atinoti maemail, vanokwanisa kusendera maemail patinoti admin@zaika.org.za.
dzokorai zvakare.
Right, admin@zaika.org.za. ndopavanokwanisa kutumira veadministration vedu, vanokwanisa kutora matsamba yayo vachivabatsira zvakaringana.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Tatenda nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinozvitenda kwazvo nekuti bvunzawo muchitikurudzira kuti vanhu vazive zvatiri kuitawo.
Manga makateerera kubva kuna Sachigaro wesangano reZimbabwe Youth Housing Cooperative Association, vaTatenda Muranganwa, pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Nako kambo nguva yekuroora kubva kuna mushakabvo Brahim Abraham Chimbetu, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yaperera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kusawirirana kweutungamiri hwesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kunotsemura sangano iri nepakati. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga rinoti kusainwa kwemutemo wemabasa nemutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira vashandi vari kudzingwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.